Vamunangagwa vaudza mhomho yevanhu vaungana panzvimbo inoikwa magamba yeHeroes Eka Harare kuti vanoda sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena. Vati vanotambira vese vanoda kuzoongorora sarudzo idzi, asi vati vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo nemafambisirwo adzo, vachiti hurumende yavo ichatevedza mutemo wesarudzo pamwe nebumbiro remutemo wenyika kuita sarudzo idzi.
Those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements.
Ndoda kukurudzira vese vari kuya kuzoongorora sarudzo kuti vadzidze mutemo wesarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo muno kuti vagone kuongorora sarudzo nemazvo.
Vati sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa pachitevedzwa zvese zvinodiwa pamutemo, uye veruzhinji vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemutungamiri wenyika panyaya dzevanoongorora sarudzo vekunze.
Ngavatange vanzwisisa mashandiro anoita mutemo wesarudzo dzemunyika munomu vasati vatanga kupopota kana kutaura zvingava zvisati zvine kodzero yokutaura, nekuti zvingangovhiringidza maelections edu. Saka vari kuti vanhu ngavaverenge mutemo, nekuti nyika nedzimwe nyika neimwe neimwe ine mutemo wayo wesarudzo taura kuti sarudzo dzinoitwa sei munyika. Saka isu hatingachinji mutemo wesarudzo, tasara nenguva shoma shoma kuti tiende kumaelections.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi hurumende yavo inofanirawo kuita sarudzo ichitevedza zvayakawirirana neSADC neAfrican Union uye nezvinotarisirwa pasi rose.
Pamusoro pemitemo inenge iri munyika, pane zviranganwa zvakaitwa yatingati matreaties kana kuti maprotocols anoitwa futizve nenyika dzingave nyika muregion musadak munomu. Tinonzi SADC electoral guidelines on democratic elections. Iyoyo inotipa zvezvakare kuti semusadak takawirirana kuti chii panyaya dzesarudzo kuti dzinofanira kunge dzakadi. Zimbabwe inofanira kunge ichiteedzera izvozvo izvo. Kune inonzi African Charter on Democracy and Governance. Zvakare inotaura izvozvo izvo kuti munyika dzemuAfrica kuti dzinge dzichinzi paelections awo vaita maelections ane hunhu anenge achifanira kunge akamira sei.
Vagwede vati nyika dzese dzepasi rese dzine mitemo yesarudzo, uye zviri pachena kuti mutemo wesarudzo muZimbabwe unoda kugadziriswa. Ndosaka paine kuchema-chema kubva kumapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira nevaongorori vesarudzo. Murayiridzi wepaUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vataure nevanovhotesana vese vane chekuita nesarudzo vasati vaburitsa magwaro avo. Vati Zimbabwe Electoral Commission handiyo yega ine chekuita nesarudzo munyika.
Nyaya yekuti zveki ine zvainotarisa, parliamentwo ine zvainotarisa, judiciaryo ine zvainotarisa. Zvinotobatsira kuti demokrasi yedu itwe enhance. Zvinokangosiya zveki yega yega kuti itarise zvinhu, inodawo vanozopa oversight, inodawo vanozotikana kumapost chaiko kuti nyaya iuye ikoko iongororwe. Haungati zveki ngaitwe ngenyaya aiwa, zvinofanira kuendeswa kumakoti. Ndozvazvakaita muelectoral act.
Vamunangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuremekedza vanhu vakaita saMushaka Vhuva Chimbandi avo vakaenda kuhondo kuti nyika iwane rusununguko. VaChimbandi vakaberekwa kuWedza muna 1951 vakaenda kuhondo muna 1972 vakapinda mubazi rezvekuhidzana nedzimwe nyika muna 1980 kusvikira gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.